Bamudenda vakati nengo zedare irizana nema kumaviri nepfumba mwe ndizo chete zakanyorera Marie Constituents Development Fund. Bamudenda vakaudza dare irine zuro kuti pane nengo zedare iri mbiri chete dzakatoita zvese zvinodiwa uye paramende ichapa nengo idzi. Marie CDF mazuva mashomanana ari kutevera. Bamudenda vari kukurudzira nengo dzeparamende kuti dziendese kuparamende matsamba ekuti dzipiwe Marie CDF vachiti kurega kuita izvi kunodzorera mabasa ebudiriro kumashure munzvimbo dzavanomirira. Pasi peCDF, nengo dzese dzeNational Assembly dzinopiwa zviuru makumi mashanu zvemadhora mumwe nemumwe kuti dzisimudzire nzvimbo dzavanomirira. Sachigaro wesangano revatapi venhau dzeparamende reZimbabwe Parliamentary Journalists Forum muzvare Venaranda Langa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nenhengo dzeNational Assembly hazvifadzi sezvo nhengo idzi dzakambopopota zvakasimba dzichichemera mari yeCDF.
Nguva dzese idzi vaichemera CDF last year gore rakapera vakatoita strike vachiramba kutipeta vachiti vari kuda CDF. Iko zvino yauya CDF asi vatadza kuti vasubmite maforms ekuapply.
Mumiriri weBulawayo East muzvare Tabita Kumalo vebato reMDCT uye vari mumwe vaviri vakaita zvese zvinodiwa vaudza Studio 7 kuti vatomirira mari kuti vachiita mabasa ebudiriro munzvimbo mavo. Vanoti mari iyi ichashandiswa kuchera zvikorani pamwe nekugadzirisa zvikoro nenzvimbo dzinoshandiswa neveruzhinji muBulawayo East. Muzvare Kumalo vakurudzira vamwe vavo kuti vaite zvinodiwa neparamende kuti vapiwe mari yeCDF.
MPs akatagadzirisa ndinofunga kuti you are compromising the constituents zviri kugurumidza imomo musubmita cause ne noise yatakaita muparliament nezvazvo zvakuitika zvafambirana.
Vanomirira Buyera South vaJoseph Chinotimba vezano PF vaudza Studio 7 kuti havasati vapedza kuita zvese zvinodiwa uye vanotarisira kunge vagadzirisa zvese svondo rinouya.
Saka vanhu vakangotaura maproject aida kutanga vasingazivi the way this to do. So we are going back
kumusha kuti tichindogadzirisa maproject acho mabepa acho okuti mari yatakapuwa inofanika kubuda yese kuti tikabvapa tinoenda apa tikabvapa tinoenda apa yobva yabuda yese then there is the money.
Mumiriri wekuwadzana amai Betty Kaseke vezano PF vanoti vane chivimbo chekuti tsamba yavo ichabudirira nekuti vakaita zvese zvinodiwa uye vamirira kunzwa kubva kuparamende. Vanoti hazvina kuvanetsa kunyorera kuti vapiwe mari yeCDF nekuti vagara vane komiti inoona nezvemabasa ebudiriro munzvimbo mavo.
Hatisati taapruvirwa seconstituents like zvataura speaker kuti tine vanhu vaviri out of 129 so far vakwanisa kuti vaunze zvinhu zvose zviri kudiwa. Saka tichaendawo tonocheka kuti pamasubmissions atakaita yawo tiripo here pavaviri vari kutaura. Asi ndinovimba kuti isu sekuwadzana constituents zvinhu zvedu zvakarongeka.
Dare reNational Assembly rine nhengo mazana maviri negumi uye mumwe nemumwe wadzo anokodzera kupiwa zviuru makumi mashanu zvemadhora pasi pechirongwa cheCDF. Paramende yakaisa mitemo yakaoma yekudzivirira kusashandiswa zvakanaka kwemari yeCDF mushure mekunge dzimwe nhengo dzeNational Assembly mumaparamende apfuura dzakasungwa mushure mekushandisa mari yeCDF zvisina mwero. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.